of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 zvita 2023. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kana tisharangarira Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabwean zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka ano Elvis Ncube. Ende takaonazve Operation Dudula vaivamo kupera zuro.
Zimbabwe Exiles Forum yoshishikana nekurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Sloot.
Zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete nevesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana.
Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa.
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara bhajetiri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti urongwa hwebhajeti regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zviri pakati pevanhu vakapondwa ndokupiswa munzvimbo inogara vazhinji yeDeep Sloot muJohannesburg. Mapurisa eMusouth Africa ayo ari kutenderera munzvimbo iyi achiferefeta zvakaitika anoti ane chinangwa chokutongera vakaponda ava rufu akavabata. Munzvimbo yeDeep Sloot ndimo makapondwa nekupisirwawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe mushakabvu Elvis Ncube gore rakapera. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe vaHenry Hama dziripi kuti twinze divi ravo. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nyaya iyi ichiri pakati pekuferefetwa.
Vawande, hatisati nyanyoziva nechiitiko nezvechiitiko ichi, asi nhau dziri kungoti kune 4 vakaurawa kupera nezuro usiku, kwoita 5 vakaurawa nezuro. Ende zvese izvi zviri kuitika vachinenegwa mhosva dzokuti ndo vapari venyaya kana mhosva dzinenge dzichii dziri kuitika muDeep Sloot. Kana tisharangarira Deep Sloot ndoiye hazve yakambourawa futi mumwe muZimbabwean zvakaita mbiri yakanga isina kuita chimiro chakanaka ano Elvis Ncube. Ende takaonazve Operation Dudula vaivamo kupera zuro. Saka kazhinji ukaona pachiita zvipoka zvinenge zvichimira nama South African panenge pachiita zvinhu zvakadai kazhinji panoita fungiro yekuti ndo vanenge vachikurudzira hatisi hedu kuti ndo vari kukurudzira asi paunenge uchiona vachifamba vachiita mamanifesto okuvenga maforeigners kana kuti zvizvakwa zvezvimwe nyika kazhinji ndo paunoona pachioita fungidziro yekuti vanenge vachi vamunyaya dzacho saka zvino zvatinongogwadziwa asi tichaferefeta heduwo nokuhwa kuti zvakamira sei chii chakanyanyoitika asi hazvisi zvinhu zvakanaka tichiinda kusarudzo tichaitiwa gore rinouya muSouth Africa nokuti zvinhu zvinongokonzera kusawirirana nembonga mupopoto nemagarisirano akaita vanhu muno
Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vange vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. So ndorapera Britain yakazivisa kuti yakapa Zimbabwe mari inosvika mamirioni makumi matatu nemaviri ane chidimbu kana kuti $32.4 million kubatsira bazi kusimudzira zvikoro asi gurukota rezvedzidzo vatorerai moyo vanoti mari iyi ichashandiswa mukusimudzira vanasikana imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nedzidzo muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vanoti zvakakosha kuti mari iyi ishandiswe zvakatarwa chaizvo neBritain
chirongo cheEducation Partnership for Education chemari yapiwa hurumende yeZimbabwe kuEducation inosvika $32 million chirongo chakanaka chaizvo zvekare andiko kutanga kuti mari dzakadero dzinge dzichipiwa Zimbabwe kuEducation saka vanoti ivo imari yekuti ikwanise kusumudzira dzidzo muZimbabwe kunyanya kuzvikoro zvepasi pasi zvinenge zvichibetserwa kunge zvichivakurudza mabuildings acho pamwe chete nokunge vachiisirwa mvura ingava yezvibhorani nokunyanyisa chaizvo kuti kuna ana crash kuya uku vana vange vachizokwanisa kuzoenda kuna ana grade 1 vakwanisa kuverenga zvirongwa izvozvo pamwe chete nokunge zvidzidzisa vabereki kuti vanofaniravo kunge vari mudzidzo dzavana nokuti maticha haangazvikwanisi ari woga ndo zvinotaurwa naambasada weBritain kunenge kwabva mari yacho pamwe chete nevokuUnited Nations vakamirira dzidzo dzavana vaDiop vanopupuravo izvozvo kuti dzidzo inofanira kunge ichisimbiswa muZimbabwe asi kusimbiswa kwayo kunenge kuchibvira napasi kubva mwana asati atanga kuenda kuchikoro kuna ana crash kuya uku pamwe chete nezvikoro zvacho zvinozoenda vana zvinofanira kunge zviri zvakagadzururwa zvichisapota dzidzo yavana
Professor Masocha panoita sekuti pane musiyano pakati pemashoko ari kutaurwa neZimbabwe neavo vari kupa mari mashoko ari kutaurwa negurukota rezvedzidzo vamoyo anoenderana here nemashoko akataurwa nenyika nemasangano ari kudetsera Zimbabwe nemari yedzidzo iyi
zvinozonge zvotaurwa naminista moyo kuEducation yemuZimbabwe kuti dzidzo yemuZimbabwe inofanira kunge ichichinjirudzwa ichisimbiswa chaizvo yakanangana nomwanasikana zvinenge zvatipesanei nezviri kutaurwa navaridzi vemari pamwe chete novesangano guru reUnited Nations vakamiririra nyaya dzedzidzo dzavana nokuti vamwe vaakuti ivo dzidzo mari ichange yakanangana nokuvandudza dzidzo dzomwanasikana pamwe chete nokuvandudza dzidzo yeZimbabwe dzidzo yeZimbabwe taifunga kuti yakatovandudzwa kare neEducation 5.0 zvekare vauya nemari havana kunge vati ivo ndiya vasikana kana ndiya vakomana vataura pachena kuti inenge iri mari inenge ichishandiswa kuti vana vasanyanyo kudropa muzvikoro varambe vachienda kuzvikoro zvirongwa izvozvo pamwe chete nokuvandudza zvikoro. Saka ndiona sekuti minister kuti havana kurashika apa ameno kuti vanenge vavudzwawo chiasi zvinenge zviri kunzi izvo zvikoro zvapasi pasi. Number one, zvichange zvichipiwa mari dzokugadzurudza gadzurudza zvekare new curriculum yagara iripo isati ichada zvokuvandudzwa asi kuti isapotwe ndiyo zvekare ichange kuchiiswa mari ikoko pamwe chete nokuzama kuita zvirongwa zvinoita kuti vana vechikoro vasarega kuenda kuchikoro. Saka takatarisa izvi tinoona kuti zvinhu zvakanaka chaizvo, asi zvinongonaka chete kana mushandi wacho unondopa dzidzo kuvana achinge achifara achinge achibhadharwa nomazvo. Ndopa tinoti siyanei ipapo nezvimwe zvirongwa izvozvi zvinokuti ini somunhu uri kudzidzo achibvira nokubhizinesi uku tinoziva isu kuti zvinoshanda ndozvokuti mushandi ari padhuze dhuze necustomer ndiyo unokosha kudarika vese, kuti akasafara paanondopa dzidzo iyoyo kuvana haisviki nenzira yainofanira kusvika. Saka vashandi vehurumende ava maticha vakasabhadharwa zvinovafadza. Zvose zvirongwa izvi hazvina kwazviri kuenda nokuti tiri kuona isu kuti zvirongwa izvi hazvina kutanga nhasi. Chaiita kuti mari dzimwe dzaienda kune izvozvi izvi zvisabudirira chii? Mushandi waticha haasi kufara.
Nyanzvi mune zvedzidzo neupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari panhare kuOhio neStudio 7. Asi mukuru muhofisi inoona nezvokubudiswa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vanoti mari iyi hairevi kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango, vachiti Zimbabwe haifaniri kupema asi kuzviitira zvinhu zvayo yega.
Izvi hazvirevi kuti hatina masanctions atinopiwa kana kutemegwa kubva kuUnited Kingdom, asi zvinongoreva kuti mabasa ava Munangagwa re-engagement and engagement ane pundutso, pane zviri kuita zvichizaruka. Uyezve tinoramba tichiita basa iroro rava Munangagwa re-engagement, takatarisira kuti pamusoro pekubviswa kwe 32 million zvirango zvoupfumi zvichabviswa, tisamirire kupiwa tikwanise kuzvigadzirira 32 million yedu takasununguka nesimba redu nezvatinazvo sevanhu veZimbabwe.
Avo vange vari mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera kuparurwa kweurongwa hwebhajeti regore rinouya negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti chikuru chiri kunetsa varayiridzi ndechekuti vachatadza kupa vana vechikoro dzidzo yavanofanira kuwana sezvo hurumende isiri kugadzirisa matambudziko avakasangana nawo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavira Zhou.
Bhajeti rava Muturi Ncube chigadza pasi mimba yomusikana, asi chatingada kutaura ndechekuti chinhu chimwe chete chiri nani pabhajeti ndechekuti mari yanga ichipiwa iri yamaus iri allowance yaakuzopiwa iri salary or basic salary. Izvo zvinopa kuti mari yemaus ibate ichizobatsirawo pamudlandigeri kana kuti papension.
Ko kana makatarisa zvimwe zvose munotii nenyaya iyi Dr. Joe?
Taakutarisa zvimwe zvese, bhajeti hariindirani nezvatinoti regional, continental ne global best practice. MaAfrican countries muregion nemucontinent ane agreement yeDakar framework. Dakar agreement inotaura kuti bhajeti renyika rinoenda kueducation rinofanira kunge riri 20% of the total budget. Ndiyo budget inoenda kuprimary and secondary education. UNESCO inotaurawo kuti budget rinda ku secondary, primary and secondary education no franga richipfuura 22% of the total budget. Asi redu budget iri tinoona kuti riri pasi kana kuti tingati riri pa 13%, saka riri pasi zvikuru kwazvo takatarisa zvinodiwa ku education. Mario ye 13% of the total budget haikwani kubhadhara vashandi vari Ministry of Education vanosvika ivo 140,000 parizvino. Pane deficit yevashandi varayiridzi ye 50,000 inoda kunge ichiemployiwa, mari yacho hapana, nezvikoro 3,000 zvinoda kunge zvichivakwa. Zvekare pane issue yekuti zvikoro zvinge zvine electricity kana solar. 75% of primary schools hazvina electricity kana solar, 65% hazvina. Saka zvinongoreva kuti tifunge kuti tingazwa neICT kuti vana vese nevari kumaruwa here havanga vachikwanisawo kunge vachidzidza zvemhando yapamusoro. Zvichangoramba zviri zviroto. Kuti varayiridzi vatambire mari yakanaka zvichangoramba zviri zviroto.
Izvi zvinoitei kudzidzo yemunyika, Dr. Show?
Tiri kuzoramba tichitadza kupa yatinoti quality public education. Zvetakatarisa kuzvipatara budget iri rakatadza kumita yatinoti Abuja declaration inoreva kuti health inofanira kunge ichipuwa 15% of the total budget. Tinoona kuti budget rakapa 10%. Maputo declaration ya agriculture inoti 10%. Zvakatadza zvekare because takapa 7%.
Chamunoona mubudget iri chii?
Tinoona budget rava Muturinyuve richiwedzera nhamo kuvarombo, nokuti kuna matax akawanda ekufamba pamigwagwa kuterera dzimotikari nezvimwe zvakawanda zvekuti kana une dzimba zvinenge zvichibhadhara 1%, kana une property. Vese vane property vanongozopa kuti vopa bedeni yedzimba dzavo kuvarayiridzi, vakawanda vavo vanova maloji. Saka tinoona chiri chigadza pasi mimba yomusikana. Makwivindi gore ra 2024 namo ichatamba wishu pamusana pavarayiridzi. Hationi tichikwanisa kunge tichipa quality public education nemateksa akawanda zvikuru kwazvo akadai. Budget rinoratidza kuti ratidzosera kumashure kugore ra 1894.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawachira Zhou, vanoti kusafara kwavarayiridzi kuchakonzera kuti basa muzvikoro risaitwa nemoyo wese. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tine kubatikana kusingaiti bajeti dzatakapuwa idzi. Nangu nyaya yangu yakanyanya kukoshera pamapasipoti apo. Dai varume, chinhu chinofanirwa kudhura chii chitupa chisingaexpire nepasipoti inoexpire? Yekuti unogona kuitora uchifungidzira kuti uri kuda kubuda kuenda kwakati nekuda kwebasa raunenge unaro semeenda nesomanesi, voramba kukukirira mapepa ako. Iyo isikapa yako ekspire unayo. Varume, izvi zvakuitika izvi hazvitaridzi chimiro, zvinosoresa nyika. Ine handionini kutaura pachena kuti aiwa takundikana mosiya mupa vamwe mukana, chiri chinhu chakaipa. Zvinhu zvakanaka kana makuti mimi nedzimba dzimwe dzakavakwa dzine mari dzakawanda wanda vakutorigwawo taxi padzimba. Zvonyadzisa varume, makundikana varume.
Dai tisina mapurisa nemasoja muZimbabwe, dai nyika yedu yakanaka, taikwanisa kubvisa mbavha dziri ubapfumi hwenyika. Vanarishwa yavanoba godi, njumba yegodi, vongosiya wakadaro, masoja akanyarara, mapurisa akanyarara. muri zvituta mapurisa nemasoja emuZimbabwe. Musasvika rini muchinge paimbwani zvanopiwa.
Alo pa studio 7, alo pa studio 7. Ah, tiri kurwadziwa wedu ene zviri kuita vanhu vezano. Kuuraya vanhu vetriposi. Makambonzwa here kuti mbonzi munhu vezano hafa? Hakuna. Kunongonzi matriposi. Wapedza wogoti hanzi tinofoma nyaya kunyeba. Zvakamboitika kupi izvozvo? Vamasaya vakashaya. Kufoma here izvozvo zvakawitineswa one nyika dzese kuti chokwadiwa masaya vakafa. ZANUPF-ka, kukumbirawo murongeke. Vamunanga gwavo kahoka. Ngavambobvawo pachigaro vakura. Pambotongawo vamwe timboonawo kuti zvine zvakadii. Tuda shanduko isu tingori kuno kujoni kuno. Ndokwatingori. Kudurochika kuti kotikadzika kumuchatombotangira papi. Vamunanga kumbasa bafa. Vashabangu. Muti kwanire muri kwamuri koko muchiita zvamuri kuita zvine kuturunura vanhu pavanzira kuda. Tinzwireo tisi please. Tiriwo vanhu. Mara hadzaku. Tichakudzokerera izvamuri kuita izvozvi. Vanhu vezvani kiyo.
Magadiko pa studio 7. Haiwa tinofara ini netwa Wellington Pete ndiri kuno kuchitungwiza kuno. Nimbunzo kwakomana edu vetriple C kuti tinzwe kuti by election hongwa kuitwa zvaari kuitwa chavamuyo haazorikole futi vanhu here hazvidi mashandisa zita semuweyi ari kungoita pane zvii zvaigadzirirwa zvichaita kuti chavamuyo asaite zvaakaita hatisi kuramba tichitenderera here panyaya imwe chete yekuti maelection apera vakomana edu vahwina vahwina obva vaitwa recalled futi chafamba sei papo tichireva kuna vamukwananzi kuti zvinhu zvichafambiswa sei chabamuyo vamuita sei vamumisa sei kuti asaramba achiita zvaari kuita tatenda
ndiri kukumbirawo kuti musvitsawo audio yangu kuna Farai Marapira kuti zvavari kutaura kuti vanoitira vana vezimbabwe zvingani zvavakavaitira pa 46 years dzavakatora nyika ndiri kukumbirawo pastudio 7 dzimunisvitsiro kwavari kuti pamakore 40 something years avakazvizanupf yawana kuzvitonga chii chavakaitira vana vezimbabwe chii chinooneka kubva mabuilding akasiyana nasmith ndiwawo hapana kana chimwe chatiri kuona chakachinja asi vanongotaura vachingoti vana vezimbabwe musanyengedzwe
Makadiko pa studio 7 apo ndango kutenda ni nhau dzamutika dzakanaka kudai ini ndango taura nyaya yetsvarangu iyo yokuti akahwina kesi yake Supreme Court izvo tatagara tingodozviziva kuzvingagokona seiko yeEmerson dambudzo uyo mutungamiri wezanu akati kwai we are the judiciary we are the police we are the army saka chingashamisa chii chizingashamisa ipapo kuti nyaya yahwiniwa zvinongofadza ivo asi isi tatagara tingozviziva tindo mamiriro azvichaita hazvina basa achatongoda kumuudza Emerson iyo nekabhineti yake ndechekuti ngaazive kuti hapana dziva risingahwi richafa dziva iroro rimwe zuva vedzikasara pabandi ratsva nezuva
Studio 7. Ndinofunga ndinowana muri vatano zvikuru sevose vari kuti panhau. But inini ndoda kunyatsonzwisisa kuti uyu zvaari Secretary General, President wepati yake ndeupi kana iye achidefire Chamisa. Crowd triple C yake yainayo chavanguyu ine umwe president asiri Chamisa here. Mbomubvunze yamubvunzo munhuiye utinzwe kuti andi president wake ndiyani because iye ari kuti is the secretary general. So president wake ndiyani toda kunzwisisa because uyu munhu kwauri achakonzeresa zvinhu zvatasingafaniri because isusu as a Christian country tichida kutedzera zvinhu zvechikristu but akuda kuti titedzere zvisiri izvo.
Muri Studio 7. Kupembera tingangopembererawo zvedu. Two years dzaiswa ndovamutsura Nedhi, Minister of Home Affairs. But chataifanira kunzwa chaizvo ndechekuti after 2 years dzacho idzodzo dzinenge dzapera, chii chimwe chichaitwa? Zvatovharana here 2 years kana dzinenge dzapera idzi? Kana kuti tichazopiwa dzimwe another 2 years? Ndisi kunziva ipapo. Muri Studio 7 apo. Ne timu repachipinga apo mese Christmas yakanaka ngatipinde ka maroad mufambe zvakanaka ma cross border.
Katerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri ku Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky nezuro vakatenda mapazi ehurumende yavo nevanhuwo zvavo vari kubetsera Ukraine muhondo yayo neRussia. VaZelensky vakatenda vanoshanda panodiwa rubetsero rwechimbi chimbi kana kuti emergency services, mapurisa, National Guard nevamwe. VaZelensky vakati zvinokosha kuti vanhu vose varambe vakashinga uye pakupera kwesvondo roga roga vachikwanisa kuti vakabetsera neimwe nzira mukudzivirirwa kweUkraine. Vanhu vana vanonzi vakafa nezuro, vazhinji vakakuvara zvakaipisisa nezuro mukereke ya mukereke yeRoma iri mune rimwe dunhu rinogara vanhu vechiMoslem vazhinji kuchamhembe kweFilippines. Mapurisa anoti njodzi iyi yakakonzerwa nekuputika kwebhombu rakadhubuka mukereke panguva yemisa. Guta rikuchamhembe kweGaza reKhan Yunis riri kurohwa nemabhombi akawanda anobva kumauto ekuIsrael. Zvinonzi mauto eIsrael ari kurwisa nzvimbo iyi zvakaipisisa. Nzvimbo yeKhan Yunis iyi ndiyo yakanzi neIsrael vanhu vaende kunowanda ikoko vakatanga hondo muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Exiles Forum yoshushikana nekuurayiwa uye kupiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakaurayiwa kuDeep Slot. Imwe nyanzvi mune zvedzidzo inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yezvedzidzo yairi kubatsirwa nayo mune zvakatenderanwa. Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti urongwa hwebudget regore rinouya rakaparurwa negurukota rezvemari vamutori nyuve huchakonzera kuti vana vasawana dzidzo yakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Kawande, ndichikusiyai murume wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.